No, Comrade Justice, zvazvinoita ndezvekuti we end up with no other option. Chinozosaka kuti titi no is rather better kana pane mumwari nanapindeka. Avateerere vanhu ava. Uri kunzwa zvandiri kutaura? Avateerere. Vanotoona kunge unoziva kuti munhu akagarisa mupawa anofunga kuti nyika ndeyake. Anotozozviona kana achinge amhanyiswa. Oziva zvakaitwa Idi Amin. Idi Amin akazomhanya akanoponera kunonzi kuchi kuLibya. Akazochengetwa nanhingi. Namambara uyo akazourayiwa akazourayiwa ku nenhingi neCIA. Unoziva munhu akagarisa mupawa anofunga kuti pamwe ndiye muridzi weZimbabwe. Zimbabwe haisiye munhu wazvinzwisa. Kana wakarwa hauna kurwira kuti hanzi uzoti zvese zvawada ndizvo zvaunoita nenyika. Nyika ndeyevanhu haisiye munhu wazvinzwa. We just want to be open enough and ZANU-PF haisiye munhu. All this vese ana baba edu vari pana Munangagwa nana. Hapana munhu akafoma ZANU-PF vakatouyawo wazvinzwisa. So kana takutaura zvenyika, let's be open enough. Madecision varume ava vateerere. Uri kunzwa zvandikutaura. Vane maagenda avo avanoziva kuti zvino nakira ivo kwete kunakira vanhu. Saka it's rather better kana vachienda ngavaende period, ngavasiye vese vava boys dzese dzepapa ngadzisiye kana dzichisiya, kana kuti vasiri kana vachiwenga vambotongo toona kuti vanoita sei, kana vatadza vorega vapana vechidiki vapindi, because tichapedza tatorwa nyika iyi nanachamisa, tichapedza tatorwa nyika iyi neCC, because vapana vechidiki vane maplani, vane mapolisi zvari nani. Unoisa polisi yekuti unodzinga makombi, unodzinga makombi maharara anotakura vanhu. Nenyaya yekuti hanzi waudzwa naTagwire zvokuita, kunzi Tagwire ada kuti aise mabhazi ake kuita kuti awane mari. That's rubbish. Mapolices vamwe ari kuiswa akadhakwa. Izvozvi mari iri kungodonha each and every day, vanhu vari kutambudzika. Vanhu vari kutambudzika muZimbabwe. Musafungidzira kuti mbavha ndo dziri kurarama. Ukaona nyika yasvika pakuti ticha. Bhozi hapana, ukaona nyika yasvika pakuti ticha anotambudzika. Nyika iyo tserenga muchaakadzingirwa inyaya yekuti ataura chokwadi. So imimi kana muchidzinga tserenga mimi ataura chokwadi. Ha, munhu akatara chokwadi odzingwa. Touya pana pato threaten wana akandishaya vachiti nekuti iwewe wazodai. I don't talk that type of nonsense. Jasi nyaya yekuti taura yekunzi hanzi hatidi kuramba tichinja mapresident. Chino chinjirwa mapresident inyaya yevision. Because you can't tolerate that type of nonsense. Ezvo pane 40 years tatora nyika kuvarungu. But tinei hapana nyika iriko. Ezvo ukaenda kunye imwe nyika uchitori muZimbabwe unoshorwa, unenge uchionekwa kunge munhu hazana basa. Andiona. Ngatitaure zvinhu zvechokwadi. We are ZANU-PF 100% ZANU-PF, yeah, but ngatitaure nezvinhu zvechokwadi. Vamunanga votowada, hatina personal hatred with him, but vari kukundika because havasi kuda kudzinga muturi. The reason why vakaisira muturi, maybe pamwe vane zvimwe zvitsotsi chavo chavanenge vachiita namuturi wacho. Saka ivo kana vasingada kudzinga muturi kuti mari igene, pave nemapolices mamwari better, ngavaenderese. Yeah, we can't continue in this situation. Isusu panapa paZANU-PF hati tinotaura chokwadi. Kasi kana taenda kunze uko tinoprotekta president wedu against mamwe mapati ese, mamwe vamwe vanhu vanenge vaida kurwisa president wedu. But you see, isusu we can't continue this situation because ana amai vedu vari kutambudzika, ana baba vedu vari kutambudzika. Zvinonzwisa tsitsi kuti vanhu vekanzuro vari kushanda uko havahore, maticha vari kushanda, but you see, situation is not good. We can't continue this situation. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tingaombere zvedu takadika kana takadika, zvinhu zvinomira zvakanaka. Situation is not good. We can't continue this situation. Zvinhu ngazvigadziriswe. Kana zvatadzika vamunangagwa ngavarege. Kona muchiri kuramba muchipichirama muchipamwe vamukana vamunangagwa from 2023. Izvo zvinhu vachitadza kugadzirisa economy immediately effect. Vakambopa vakapinda paipi vakapa vakati ndipei 90 days. 90 days dzakapera. Handidzi. Ezvino toramba futi tichiva pamwe mazvo. Ngavarege ipapa paCongress ipapa chaipo, ngavabva varega paCongress ipapo with immediate effect, ngavarege. Kuti tingaramba tichitaura nyaya. Zvinhu zvakaoma, hatiri kunyepa, mari iri kungoramba ichidonha. The reason why makatorerei oraiti utungamiri wacho kuna vaMugabe kana maiziva kuti mamisina plan. What's the reason? Then toya pana kuzothreatenwa nana Kandishaya. Kandishaya, you are a small boy. You are a small boy, Kandishaya. Tombokuverenga kuti urani. These are these types dzokusikira tichinamata vanhu, tichiombera, tichidiwa. Not type of that. Va different, I'm telling you my brother. Yeah. Zviri nani vamunangagwa paCongress papa varegedzi. Ngavaende kumba vanogara. Bhozi hapana zvazviri kusenza. Basa ravakapinda iroro harizi basa Zimbabwe haizi vamunangagwa. We want to be open enough for you. Media traffic. Yes, it's true. It's true. Munhu wese asingagone kuudza president chokwadi mutengesi. Bhozi like ezvino zvivanhu transport decision yakatorwa nana Mutuli Ncube. Haizi kushanda. Handimaona ka decision yakatorwa nana ichi chinonzi ani ichi mbavha ichi chakasaka tsenenga madzingwe ichi chinonzi ani ichi chiri ku chekutenga mabhazi ne chiri kutenga mabhazi ichi nelindera ichironzani tagwirei matsotse ese iwayo ukaona munhu asingade kuudza president chokwadi munhu iyeye munhu iyeye mutengesi handiona munhu iyeye ari kutofarira kudonha kwapresident because we can't continue this situation whereby people vari kusafa vanhu vari kutambudzika vanhu vari kuchema each and every day then kandishaya anouya panapa achitaura kuti ini ndini shefu zvamuri kuita izvozvo zvamuri kutaura zvakaipa because 2007 kwakanga kuine nzara 2008 we can't talk about the past all the time tichingotaura nezvokuti hanzi 2008 kwakaitika nzara 2002 kwakaitika nzara saka muda kuti zimbabwe irambe ine nzara here nyaya yekunzi hanzi 2002 kwakaitika that's rubbish tikuda reform kana vamunangagwava sisakwanise ngaabve papinde vamwe the immediate effect kucongress ikoko wobva upopinda umwe munhu ane maideas because vamunangagwa vari kuprotekta muturi ncube why vari kumuprotekta what's the reason vari kumuprotekta ai vadzora chinamasa adzoka ipapo maybe vamwe zvinhu zvaigona kuchinja vanhu vari kutambudzika hatidi kuti uraye brand rezanupf harisiri kumba kwavamunangagwa vamunangagwa tinovada but hativade kuti vauraye nyika vana vari kuchema hapana pakanaka zvinhu zvese zvaoma why musingakwanisa kuti mudzinge bhondi irori mungosara pane mahiyesi kana zvanetsa isu sevechidiki vezanupfka its rather better we gonna take over madhara mombogara zvenyu pasi because hazvibatsiri apa nyika iritodonha wese nyika iritodonha wese izvozvo vanhu vanosvika pakufamba netsoka kubva mutaundi meme vachiaka netransport imimi vanhu vezanupf muchingoombera muchingoti ndezvezanupf no we end up with no other option kana vamunangagwa kundika hatizi kuvarwisa ndibaba vedu but havasi kuda kudzinga muturi vari kumuprotekta nemarizini avo zviri nani ivo vachibva chasaka nyika idonhe utsotsi neumbavha ndo zvinhu zvasaka nyika idonhe yes sanction tinai smith anga anga ne sanction but akasurvivor orit izvozvi takada kuti titaure kuti ingani ndege dziri kubhururuka dzikubva muzimbabwe dziri kuenda mune imwe nyika ingani ndege dziri kubhururuka kubva muzimbabwe dzichienda mune dzimwe nyika ingani ndege dzinobhururuka pai dziri dzinatso fungtiona chaizvo dziri capable ingani vakatora nyika vasina plani varume avo havana plani varume avo havana plani avo handiona ka havana plani varume avo vakangotora nyika chete izvozvo tasaona mapolisis avanenge vachiisa akadhakwa people are vanhu vari kutambudzika people are starving isi muda kumhona senda where are you going with this country zimbabwe where are you going with this country tinoshorwa kune dzimwe nyika ukaenda kune imwe nyika uchituri muzimbabwe unoshorwa nyaya yeah, izvekuenda kune imwe nyika but vanhu vari munyika ukaona madhokota chaivo chaa achitambudzika ukaona zvaakuita sekuti kungwavha ndokunobhadhara kupfuura chikoro ukaona chikoro chisasabhadhare wotoziva kuti nyika yadonha this is our time vamwe vangati anyoka emabhuna anopenga zvakati kana tatungwa nemunhu ini handitungwe nemunhu ini kana uida kutondi ini nam ready for everything handitaure zvekufarirwa futi nemunhu kana kuda kutobva kutondivenga ibva kundongondivenga panapa ende zvandiutaura izvi handizvitaurire kune magrupu evatengesi ndinozvitaurira pano nekuti ndopamusha pedu kana ndaikoko kana vanhu vakatuka president ndinodefenda president wangu bozinozoti president wedu wezanupf but president vedu ava ka vatadza ka havakundika bozi reasoni chaiva vakatorera nyika izi handisi kuiona maprojects ese avari kumhanyamhanya nawo emapariamendi echi akatangwana nakasukuera akatangwana vamugabe avari kungofinisha chavo chachechao chanatsoita hapana kudonhedza chete nhingi orit vamugabe panga varipo chingwa chaita mari hatidi kutaura nyaya dzakawanda panotoya tichithreatenwa nevamwe vanhu vasina kana chavanoziva panapa don't tell that type of nonsense isi hatizi kwaya kana tiri pazanupf zanupf haizi kumbe kumunhu vamunanga vakutoshandira mhuri yavo ukaona vachitoita zvavanotoita bea kutoitira mhuri yavo kuti in the coming generation ichararama nezita ravo wanzwa vakutoitira mhuri yavo urikuona ana chatunga kufunga kwako chatunga akashanda kupiwe kufunga wako iwewe chatunga akashanda kubat ari kurarama nekuti baba vako vakaita sezvavo vakashanda handiona ivo vamunangagwa ivo vanavo vachararama nekuti vakaita nekutoraramira vana vakushandira vana vavo but sitauda zvinhu zvokushandira nyika kuti nyika iende mberi handiona aya madhara aya kana zvanetsa ka all of them vadzingei saka tatati for now kana zvichiita mombosiyawo vachiinga vachitomboona kuti vanoita sei kana vane mamwe mapolisis ari nata tinosikira tichitukwa unoziva kuti izvozvo kuti upfeke isi vamwe tinogara takapfeka marigaria ndo hembe dzedu isi vamwe rigaria ndo hembe dzedu dzakaridza vamunangagwa tiri kutukwa murodhomu kunyadziswa nevana vadiki